manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera mbudzi 26/2022 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vochema-chema nekusungwa kwenhengo dzobato ravo kusanganisira vaJob Scholar dzichigadziriswa mumatirongo kwenguva yakareba. Asi munyori mbazi rezvemutemo muZanu PF vapo mangwana vanoramba kuti bato ravo riri kuisa munwe pachikero kuti matare asape vanopikisa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Tichakupai zviri kubva kumakwikwi eWorld Cup kuQatar. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi tichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vari kuchema-chema nekusungwa kwenhengo dzebato ravo kusanganisira nhengo inomiririra St. Mary inomiririra Zengeza West mudare reparamende vaJob Scholar. VaChamisa vakasangana mazuva apera nevamwe gumi nevana vanova nhengo dzebato ravo vakaburiswa mujeri rechikurubhi vainge vasungwa navaskala vakati vakaudzwa nevanhu ava kuti zvinhu hazvina kubira zvakanaka majeri. VeTripusi vari kupomera bato reZanu PF nehurumende mhosva yekumbunyikidza vanopikisa pamberi pesarudzo dzegore rinouya. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vaChamisa tikatanga nekuvabvunza nezvekusangana kwavo nevakapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kunyatsime vachipomerwa mhosva yekuita zvemhirizhonga pakapondwa nhengo yebato ravo muzvare More Blessing Alley.
Jere rinorwadza, jere rinoshupa. Zviripo nezvekuti pane kushupika nokurwadziwa kukuru kwanga kuchiitika kunyanya-nyanya kune vakasungwa vaindiudza nyaya dzekuti vakangobatwa nekumbunyikidzwa madzimai avo akasara achitambura mhuri dzichitambura kunyanya-nyanya munozva panosungwa ana baba vanenge vanyanya kusungwa ndivana mai vanenge vanyanya kusungwa vana nekuti ndo vanosara vachitambudzika pamwe baba vanenge vari vanoita zvinhu zvifambiro mumba breadwinner saka izvozvo ndozvavainditaurira nokumbunyikidzwa kune kuchiitwa
hanzi zvinhu zvakamira sei mujeru
majeri hakuna chikafuka vanhu vanotambura une nhamo zvikuru ijeri of course hazvingazofananiwo nemuchato asi vaitaura kushupika nekushungurudzwa kunyanya-nyanya nenyaya yekuti vainyimwa bhel vanga vaita 153 days vari muchitoki ite zvinezvi mukatarisa vaskala vatinge vatipfuura 160 days kungova kushungurudzwa kungova kusvinyangwa semutsuva asi chokwadi chiripo nyekuti hapana mhosva yakapara
ko sei muchidaro
kana une mhosva unoenda ka kukotipetwa bhel nokuti mutemo wedu unoti munhu wese haana mhosva kungova kupomerwa kupomerwa hakusi kupara kana ukanzi wakabata chibharo hazvino kuti wachibata kungopomerwa saka vazhinji chaivo chaivo vane mhosva ndoo vamunoona ndo vanotopomera vasina mhosva saka izvozvo zvitoda kuti zvigadziriswe ndenyaya yataivaonera
zvino dambudziko rapinda mumusha iri ringagadziriswa sei vaChamisa
ticharamba tichitaura nevatinotaura navo asi chikuru isu chatinoita ndechekuti tinonamata kuna mwari nekuti nyika ndeyamwari vanhu ndevamwari nguva ndeyamwari zvose ndezvamwari pazvinhu zvose izvi hongu tingaita zvatinoita asi tinoisa mwari kumberi pazvinhu zvose nekuti tinoziva kuti nguva nemwaka nemikana nemajana ekutungamirira anobva kudenga.
Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vari parunare muHarare. sezvo tichitema tina divi ratinorerekera tabatawo munyori mbazi rezvemitemo Mozanu PF vamunyaradzi Paul Mangwana
yakala vana kumbosinga Mozanu PF vakasinga negavhenendi nemapurisa vachiziva nemhosva dzavakatara ende vasikala iloya vanozviziva kuti pano mutsauko westate nepolitical party ZANU-PF haina mapurisa ZANU-PF haina jere ZANU-PF haina makoti ZANU-PF ipolitical party vakasungwa nestate nemhosva dzavari kupomerwa ende mhosva dzavo vari kunzi vanomira pakati pedare vachadaidzwa kudare vozotaura kuti vakati vanozvipara
vari kuchema chemawo kuti vanhu vezanupf vakapara mhosva dzakafanana neidzodzo havasungwe munoti kudi nemashoko eya
vane ZANU-PF havafanira vachikopara mhosva tiri vanhu vane discipline vanoteerera zvinodiwa mumutemo nyaya yokuti inongori nhengo yepato rinokwikwidza haisiyo inopa munhu laisensi yekupara mhosva asi kana wapara mhosva uchadaidzwa pamberi pedare zvoonekwa kuti wakapara mhosva here kana kuti hauna saka vasikana ngavamirire zuva ravo ravachadaidzwa kukoti kuti vazodara mhosva dzavo
zvimwe zvavari kuchema-chemawo nazvo vamangwana vari kuti ivo vari kuona sekuti vamwe vatongi vanenge vasina kutonga zvinofadza bato riri kutonga kana hurumende vari kudzingwa basa pachisetwa matribunal nemutungamiri wenyika munoti kudii nazvo
handiyazivi vatongi vavaita izvozvo asi chandinoziva ndechekuti Zimbabwe ine mastructures akawanda ekuti kana munhu akanga atadzirwa even estate kana usinge wadzingwa basa zvisiri pamutemo kune kwaunonomhangara nyaya yako yongororwa kuonekwa kuti wakakanyasirwa he kana kuti hauna kana paine vanhu vakakanyasirwa nestate vane mvumo yekuenda pamberi pamacommissions namastructures arimo munyika vachitaura nyaya yavo
munyori mubazi rezvemutemo mubato rezanupf vamunyaradzi Paul Mangwana vachitaura vari parunare muHarare Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Russia inonzi iri kubvisa muchetura yenuclear pazvombo zvenuclear zvinoparadza ichiisa zvimwe zvombo zvisina ukasha hwakanyanya ichizvikanda kuUkraine. Izvi zvaziviswa nebazi rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeBritain kana kuti British Defence Ministry. Russia inonzi yave nezvombo zvemuchadenga zvishoma zvavaikupa kuti ishandise zvinofanira kushandiswa mukukanda zvombo zvenuclear. Asi zvinonzi zvombo izvi zvinenge zvisingakwanise kunyatsoenda panzvimbo yazvinenge zvichitarisirwa kuti dziende zvinopa kuti zvipedzisire zvauraya vanhuwo zvavo. Russia iri kubhomba magwenya emagetsi nekunogaiwa mvura muUkraine zvapa kuti vanhu vemunyika iyi vagare murima uye vasina mvura yekunwa. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, rimwe dare remuChina rapa mumwe muimbi Chris Wu chirango chekugara mujeri kwemakore 13. Wu akapiwa chirango ichi achipomerwa mhosva yekubata chibharo mamwe madzimai maviri anonzi ainge akadhakwa muna 2018. Anonzi akaita izvi nevamwe vanhu vaainge ainavo. Dare iri rinotiwo anofanira kubhadhara mari inosvika 83.7 million achinzi aitadza kubhadhara mitero. Iko zvino tochienda kuchirongwa upenyu hwedu Our Lives, apo tinotarisa nezvinosangana nevanhu muupenyu hwavo. Muchirongwa chanhasi tine hurukuro nava Simon Goshomi vebato reZimbabwe Transformative Party kana kuti ZTP, avo vainge vari mujeri vachipomerwa mhosva yekuratidzira muHarare zvisiri pamutemo nedzimwe nhengo dzebato ravo 33 kusanganisirawo madzimai. Ngatinzwe hurukuro yataita navo. Pane vakarohwa here mukusungwa uku?
Apa kusungwa hapana munhu akarohwa.
Mati imi manga mapiwa onyeso yekuti munge muchienda kunonamata. Zvanga zviri zvikonzero zvei chaizvo zvamanga muchipindira kuti munamati?
Namatira maproblems akasiyana siyana ari kusangana nevanhu pakurarama kwedu. Zvinosanganisira zvinoite kuita mingi kushandisa sezvinodhaka nevadiki dzaurava mai semuisa mvura yavo zvinosanganisira zvekare imba chaidzo dzevanhu kati mirika tiri kubreka tiri kusanganisira zveri iya dzinoite kuita nenhau yekubatwa kana kushandiswa kwemari nevanhu.
Asika vamwe vanoti zvechurch nezvematongerwo enyika hazvifanira kunge zvichifambirana, munoti kudii ipapo?
Dzinongova muono uye vamwe asiri vanhu avanofanira kunzwisisa kuti development politician kana kuti anonyatsonzwisisa zvematongerwo enyika ndimwari ende hakuna unambo hungaitika panyika ipano kusina kubvumidza kana kuti usina kupiwa green light mari iye mari pakati. Saka kunga vasinyeta kuti mari anotonga pamusoro pezvimwe zvinhu zvese, asi kana asvika panyaya yekutonga kwevanhu obva amunzi mari aasailendi ari kuti handinoinazvo. Vanhu vanenge vasingazvisisi hau nyaya dzematongerwo enyika, asi ritori yeri watingati ndiye politician muhombe yekuti atori mambo wemadzimai.
Masungwa kudaro, ndakambotaura negweta renyu rikati parakazotanga kunzwa nyaya iyi kukumiririrai, imi manga maramba nyaya yekuti mupuhwe mari mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti mubude mutirongo. Sei makatora danho iri?
Hongu inyaya yechokwadi yekuti iwa ine option yekuti tichibhadhara fine, asi nhau yavanga varipo ndeyekuti vanhu vakanga vasina mari dzasina fine. Asi mafambiro anga ari kuita nyaya yacho tanga tavapa takaita danho rekuti no kana vanhu vatikunamata imari mhosva munofanira kutongwa, hatingadzimi fine nekuti iadmission
manga muri kupi chaizvo, muHarare rimandi kana kuti kuchikurupi?
Vakanga tiri kuvarume 23 vakanga vari kuHarare rimandi. Vobva paita madzimai 12 vakanga vari kuchikurubhi kufunel section.
Saka muri mutirongo maibatwa sei chaizvo tichitarisa nyaya dzekudya nemararamiro amaita?
Hatinganyanyi kushora hedu kana kuti tinganyanya kutaura pamusoro pemabatiro edu kutongo kutongo kwaibatwa vanhu zvakanaka hau chikafu chiriko chekudya chekurara chaitirwa zvedu, asi kungoti mukati metongo tiona kuti nhamba yevanhu inenge mukati wandisei. Saka vanhu vanoita kundomanisidzana nekuda kwekuwanisa kwevanhu kwozotiwo pane zvimwe zvinhu zvakafanana nedhiraivhu remutsungu kuona kuti hurumende nenguva inofanira kuti ise mari yakati wandei nyaya dzekuti paite vharaiti yechikafu, nekuti dhiraivhu ravo rakanyanya kuwanda
Zvirwere izvi mutirongo zvakamira sei, hapana vakarwara here?
Paburiki redu hapana kwatingati akanyatsorwara. Kune vamwe vakazvibirawo nemabhezi, asi tikatarisa vamwewo vamwe vacho vanga vagara vane urwere hwavanga vainahwo.
Aiwa, tinokutendai zvikuru nekupinda muchirongwa chedu. Avo vanga vari vaGoshom vaSimon Goshomi vebato reZimbabwe Transformative Party vachitaura vari parunare muHarare. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chatinopakurirwa naMarvelous Mukanganya uye weStudio 7.
Kuchingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mukanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro naamai Chiedza Gope, chizvarwa cheZimbabwe vari kugara kuQatar, uko kuri kutambwa iko FIFA World Cup 2022. Tinokuchingamidza nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguro kuti kwakamira sei kuQatar?
Qatarinyika inogavika, hakuna mhere mhere, inyika inopedza chose.
Pari zvino tinoona kuti pane mukombe mukuru weFIFA World Cup. Imi muri kuona sei? Makambokwanisa here kuenda kune mitambo iyi?
Ini zvangu handinyanyofariri mutambo inapo, asi ndinosapotawo zvangu baba ikwangu anofarira chaizvo. Ndakangokwanisa kuenda kuopening ceremony, but mamwe magames akawanda ndinomaona zvangu ndiri kunokumba. Asi chandiri kuona chiri kuitika muno munyika yeQatar nenyaya yeWorld Cup ndeyekuti muri kufadza chaizvo. Matourist akawandisa, pese paunongobuda panenge pane matourist tikusangana nevanhu vekunyika dzakasiyana-siyana. Zvinozvi zvinofadza chaizvo, ende kune magames, kune maactivities akawanda ari kuitwa kwakasiyana-siyana, anove ari kunakidza chaizvo. Nguva zhinji tinongobuda schooldrive, unongobuda upinda mutrain, upinda mubhazi free kana une hire card. Zvinozvi zvinongonakidza kungopinda mutrain woenda kwauri kuenda, wodzoka netrain kana ndodzoka nebhazi. Qatariri kunyatsonakidza mazuva ano.
Tinoona kuti imi semudzimai pane mamwe mabasa amunoita, mungatitsananguro kuti ndeapi mabasa aya?
Inini ndiri murairidzi, ndani nguva ndichiticha kunoko Middle East. Ndakauya ndichiticha kuDubai ndikazouya kuno kuQatar. Besides kudzidzisa kwandinoita ndiri muruki, ndakatomboruka ndikatopinda World Guinness Record. Ndakaruka nemamwe madzimai ekuDubai ku the biggest blankets. Ndakaruka kudaro blanket redu rakazokatwa into my pieces, ndobva ratumirwa kumaorphanages akasiyana-siyana all over the world. Ini ndakaitawo rombo rakanaka kuti ndakaonawo magombezi akaenda kuZimbabwe kunonzi kushungudzevana. Kuti akaenda sei hatidi kunyepa, handizivi. Coordinator wangu akangonditi takakwanisa kuwana a lead from Emirates. Up to now handisina kusangana nemusikana wekuEmirates. Akakwanisa kuendesa kunopa mablangetsi kushungudzevana kuHarare. Sister Miss vakazondibata vakatenda, vakatonditumira mapictures vana vane mamwe mablangetsi atakakwanisawo kusona nevamwe. Zvinozvi zvinofadza chaizvo, kubata basa remaoko semudzimai ndichibatsirawo kumirira nevanotambudzika. Zvinhu zvinofadza chaizvo.
Makatanga sei kuita zvekuruka izvi nemaoko, uyezve mungakurudzirawo vamwe vakateerera kuti chii?
Ini ndakatanga kuruka ndiine 9 years ndichibatsira mai vangu vachiruka zvebhizinesi. Tichiri kugara kweikoko kuzivisikoko ndokwandakakurira. Saka mai wangu vairuka ndova indikidzisa ndichiruko mbichana navo ndikatozoguma ndakutoruka ndichivabatsira zvekutotengesa chaizvo. Mai wangu anga nespeed yekuruka yandinoona akatora speed iyoyo zvekutoti ndinotonzi she is the fastest meter kuDubai. Saka kubva ndine 9 years chipo chandakangozvara ndinacho nokungokurumidza kubata nokuteedzera. But ndakatozochitanga mai manje gore ra 2018 ndopa ndakatanga zvekunguruka. From nowhere ndangotrika nditange kuruka. Saka ndiri mukuruka imomo ndobva ndasanganzana nechirongwa cheblanket speed zvichinzi kune madzimai ari kuruka blanket muDubai. And then I went ndikanojoinawo kune anga ari coordinator tikatowirirana. Nokuonawo marukira andaita ndaitofadzova chaizvo zvokuti ndaitonge ndakutodzidzisawo mamadzimai. Saka ndo matangira ndakaita. Like now ndiri kuruka zvangu zvokutengesa. Kazhinji ndinowanzoruka zvinhu zvevana vacheche ndozvandinofarira ndozvandakadzidziswa namai vangu and up to now ndichine mamapatani andakadzidziswa namai vangu andinotorwa nemusoro.
Muri ikoko kukata pane zvamakaita here zveWorld Cup panyaya yekuruka?
Pakaitwa World Cup flag, Qatar World Cup flag. Saka vaida mapieces akarukwa akakroshwa ndakakwanisa kuzviita zvozvo nevana vangu kuchikoro a few girls. Tairuka shuma pieces 6x6 centimeters tichinosonera wopa flag ready papo. It's an initiative yandakaitaona vana vechikoro kukwanisa kubatanidza vana vechikoro mubasa remubato wemaoko ndichivadzidzisawo kuruka. Zvinhu zvakangobudawo mugurupu rokuruka. Kuti kune flag iri kutenderera. Flag ichange ichifamba maschools. Lakini ndobva yangu pfuura nechikoro kwedu kuruka. Then nevana vedu tonosonorerawo nyoro masita edu. Tichiwishawo good luck kuKatar team yedu yeKatar. Saka munondibata pa Facebook page rangu rakanzi Chiedza Pascal Yakope. Ne Instagram yangu Chiedza Pascal Yakope bata ikoko.
Aiwa, tinokutenda chaizvo kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu.
Tinotenda chaizvo zvisina belas. Nekutiisa upa chirongwa chakadai chakanaka kudai chokukurudzirana semadzimai.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Zvichakadaro mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vazivisa veruzhinji kuti ongororo yakaitwa nechikoro chepamusorosoro cheNational University of Science and Technology kuBulawayo kana kuti DNA inoratidza kuti baba vemwana ane makore mapfumbamwe akabatira pamuviri handiwo vakapa mwana uyu pamuviri. Ongororo iyi inoti mwana uyu akaitiswa pamuviri neimwe hama yake anova mwana zvakare ane makore gumi nematatu chete. Mwana uyu anonzi parizvino ari kubatsirwa nebazi remapurisa repolice friendly unit.
Yashika nguva yange yakamirirwa nevakawanda pasi rose yemakwikwi e2022 World Cup ari kuitirwa kuQatar. Aya ndiwo makundano makuru emutambo pasi rose gore rino. Batanai neVoice of America mumemberero dzemakwikwi akakosha zvikuru muAfrica aya. Tichange tichikupai zvizere zvinenge zvichiitika kumakwikwi aya. Tinenge tichitaura nenyanzvi nezveve mitambo inenge yoda kutambwa uye kana yapera. Tichazeya nezvevatambi vanenge vachitamba zvinonwisa mvura. Zvikwata zvingangoshamisa vakawanda kumakwikwi aya. Tichazeya nezvevarairizi. Ngatisakanganwe vatsigiri vemutambo uyu kubva pasi rose uye ivo vemuDoha. Tinenge tiri kumakwikwi aya kusvika apera. Musasaririre pamakuwerere aya pano pa VOA Africa Main Studio 7. Ngatibatanei mukuona zvidavado nemashiripiti zvichabuda kubva kunhabvu yeWorld Cup.
Iko zvino tochimbotarisa zviri kubuda kuQatar kumakwikwi e2022 World Cup. Pamutambo uri kutambwa iko zvino chikwata cheFrance chakarova Denmark 1-0 kwa tambo iko 68 minutes. Panemwe mitambo ya tambo onasi Poland ya rola yu Saudi Arabia 2-0. Kuchiti wo Australia ya rola Tunisia 1-0. Kuti tinzwe zere panyaya yekuru wakwe Tunisia uku ne mukana wayo wekuti yendere kumberi ne makwigwe aya regai tinzwe kubva kumtorerwe nawo Michael Kariati.
Tunisia yarwa 1-0 ne Australia iyo vanga vacharisirwa kukunda ndokutambisa mukana wekusvika munharaunda yechipiri zvisina kushupikira. Kukundwa uku kwasiya chikwata cheku North Africa ichi chiri pasi pasi pe gungano re Group D chine point imwe chete kubva mumitambo miviri. Chikwata chemu Africa ichi chasarwa nemutambo mumwe chete mugungano iri uyo vachatamba ne France iyo ine mukombe uyu. Mutsigiri wenhabvu va Alan Moyana vanoti vari kuona pasisina chinobuda pamutambo wasara uyu.
Tunisia iri kutodzwa ne France. Zvatakatotarisira kuti mutambo watambwa nhasi uyu ndopa ine chance yekuti inokwanisa kubudirira. VaFrance haibudiriri.
Muongorori wemutambo wenhabvu vaAdmire Mapie vanoti varwadzikana zvikuru kuti chikwata chemuAfrica ichi charwa neAustralia iyo ine mukurumbira murugby necricket kwete munhabvu.
Tunisia yandigwadzisa zvisingaiti. Ndai ndakaona Tunisia ichinge ichirova Australia. Australia ndinoiziva iri timu yerugby necricket. Asi Tunisia ndiona yatiti yandigwadzisa zvisingaiti. Zvaita izvi hatichaonekwa inoenda kumberi.
Tunisia haichati yasvika munharaunda yechipiri kachanu kaenda kumafinari eWorld Cup muna 1978, 1998, 2002, 2006 na 2018. Mutsigiri wenhabvu vaSilent Chikumba Dube vanoti vanga vakatarisira zvakawanda kubva kuTunisia zvichitevera matambiro akasimba ayakaita neDenmark. Asi vanowedzera kuti kurohwa kwaitwa uku kwasvitsa mukupera kwesarungano.
Zvanga zviri pachena. Timu yavaitamba nayo ndobva vaifanira kutora mapoints. Manji meno kuti kamwe yake Africa yakakamira sei. Ndono asi gemu rakutorema rakurema rasara rakurema. Apa ndopa taitofunga kuti Africa chaita 3 points like zvaita Senegal. Taita kufungirei baba.
Mumwe mutambo weGroup G pakati peFrance neDenmark urototambwa panguva ino. Kutatarika kweTunisia uku kwauya mushure mekukunda kweSenegal iyo nezuro yakarova kata 3-1 nekuramba iri mumakundano aya. Mukuru weZimbabwe Warriors Friends Club vaTendai Bans Jakata vanoona kunge Senegal ichaita chikwata chekutanga muAfrica kusvika masemifinari eWorld Cup.
Izvo muri kuona matambiro avo vari kuita vakomana vanomakuona vachinokupinda vari kumasemifinari kana kumafinari.
Mutambo unotevera weSenegal uriko nemusi wechipiri svondo rinouya apo iri kusangana neEcuador. Chimwe chikwata chemuAfrica Morocco iri kupinda munhandare mangwana neBelgium. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Vateereri tinoda kukuudzai kuti pamutambo weDenmark neFrance ave mangange 1-1 kwatambwa iko 69 minutes. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vochema-chema nekusungwa kwenhengo dzebato ravo kusanganisira vaJob Scholar. Asi munyori mubazi rezvemutemo mubato reZANU-PF vaMunyaradzi Paul Mangwana vanoramba kuti bato ravo riri kuisa munwe pachikero kuti matare asape mukana wekubvisa mari yechibatiso vanopikisa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai mina ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyahlangana kwezakusihlwa Mthwakazi ngomgqibelo mhlaka 26 kuLwezi 2022. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Abantwana labancane bakhangele bobabili abantwana abancane kakhulu. Emthethweni la ujaha lowu kuzaba nzima ukuthi amapolisa NPA, which is the National Prosecuting Authority, bambophe effectively.
Amapolisa athi ucwaningo lwe-DNA soluveze ukuthi uyise wengane yomntwana oleminyaka yokuzalwa isishiyangalolunye 9. Obelethe kunsukwana ezedluleyo laye ngumntwana ongumzawa wakhe kamabeletha oleminyaka elithumi lantathu 13.
Ulale singene lezindlini esiqoqode ethi vula. Lale malangeni urephu gogo lapho. Kule ngqamu, kule bhemba, kule sofa, njalo lomkhonto futhi ahambe uthe.
Izakhamizi zeGwanda zithi azisabuquthi ngenxa kabhinya osehluphile odlwengule ugogo leminyaka engamajumi ayisishiyangalombili lantathu 83. Uhlelo abaculi bethu silobe kuthemba Ngwenya ehamba leqembu lakhe le Ingwenya Family Brothers. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Imihlolo batayi. Amapolisa athi ucwaningo lwesayensi olwaziwa ngokuthi iDNA ngesiNgisi soluveze ukuthi uyise wengane yomntwana oleminyaka yokuzalwa eyisishiyagalolunye 9 obelethe kunsukwana ezedluleyo ngumntwana laye ongumzawa wakhe kamabeletha oleminyaka elishumi lantathu 13. UZulu usele ekhuza umhlola namuhla ngemva kokwethulwa kwalombiko isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi. UNyathi uthe uphenyo lolu lwenziwe zingcwethi eNational University of Science and Technology iNasti kobulawayo. UNyathi uthe njalo umabeletha lomzawa wakhe owamdlwengulayo lo bazathola ukuxwayiswa kumbe i-counseling kugatsha lwamapholisa olwe-Police Victim Friendly Unit ngalesi sika. Uthe njalo amapholisa asesebenza lezinye ingatsha zikahulumende ekuxazululeni linkemenkeme. Abantwana laba ngabetsholotsho njalo lo owesifazana ubelethele kobulawayo. Kambe phansi komthetho luphathwa njani udaba olunje njengoba umsolwa laye engumntwana? Sixoxele gqwetha umnumzana Ngqobani Sithole.
Kuyadanisa ukuthi into enjalo iyenzakala. Abantwana laba bancane bakhangele bobabili abantwana abancane kakhulu. Emthethweni laye ujaha lowu kuzaba nzima ukuthi amapholisa NPA, which is the National Prosecuting Authority, bambophe effectively ngoba kakafikisa iminyaka engu-18. So yinto nje ezenzakale ebantwaneni. Kuyadanisa ukuthi kungenzakala esigesi ngako esigcibeni abadala behluleka ukuthi bakubone.
Athona amapholisa abantwana laba sebethola lokhu kuthiwa yi-appropriate counseling ku-Police Victim Friendly Unit. Lokho kusho yini ukuthi amapholisa angakwenza ukuxwayisa nje abantwana laba?
When we're looking at counseling now, I don't know whether a police victim friendly unit is capable of doing it. Kumbe ingakwanisa ukuthi nayo incediswe ngabanye abantu abalehlazela kukhonokho ngoba I think there are other organizations that can assist. We don't want to confine it within the police as it were. Kodwa yikho kungayenzakala kuphela. Other than that, it's very difficult to come up with a proper sanction. It's very difficult.
EZimbabwe ikweta akula lokho okuthiwa ngama juvenile prisons yini okokuthi lanxa umntwana emncane kodwa engenza isiga esinjalo uyangena ejele etheswe isigwebo esimfanele.
Well, into engayenzakala ukuthi a convict abe le suspended sentence. That's the only thing that can only happen. But remember, the mischief is to rehabilitate abantwana. Right. In this instance, we wouldn't want to reduce umfana lo to a criminal. Otherwise, he becomes a hardened criminal. This is not an issue where we rape as it were. Fine, law 9 years could not have consented to sex and touch anyway. But abantwana nje abantwana abagangileyo.
Umnumzana Ngqobani sithole ligqwetha sixoxelaye ekobulawayo. Izakhamizi zeGwanda phansi kwenduna uNhlamba zithi sezihlalela evalweni ngenxa kabhinya osethwalise abesifazana bakulindawo amagapa avuzayo. Neviki edluleyo esigabeni sesifanjani eNtephe lubhinya uvikwa edlwengule ugogo oleminyaka yokuzalwa engamashumi ayisishiyangalombili lantathu 83. Kuthi kunyanga edluleyo kubanjwe njalo omunye umama emawane. UAlbert Ncube usipha lolu daba.
Omama esikopela abangathanda ukanjwa ngamabizo funa lubhinga abalande emakhaya abo dadaba sabukuthi ubuthongo ngoba besesaba ukudlwengulwa lubhinga uhamba ehlome ngezikhali njalo biko ezala esigodini kodwa uhlala emawane njalo igama lakhe ngukondani. Nangomunye wabahlali beNtephe kodwa usehlalele evalweni.
Abantwana sebehamba nzima esikolo ngoba nxa bethi baye esikolo ubona ngabantwana besikolo kakhulu. Ulale singenele ezindlini esiqoqode ethi vula lale malangeni urephe ugogo lapho kule ngqamu kule bhemba kule hlovu njalo lo mkhonto futhi ahambe uthese.
Esinenzalo esakhamuzi daba semelisi lokuya emasimini ukuyalima ngoba besesaba.
Besicela amapholisa bakithi basincedise thina bantu. Eceleni labantu abangomama la amankazana mina lama bantwana sengathi ngcono esikolo lingayo.
Amazwi la agcizelele ngomunye njalo umama wesigaba seNtephe.
Khona ukulala ekhaya kasilali ngoba babengekho siyahamba siye kumamazela siye kuhlala kwesilale khonapho inje ngakhunkotha kuphela ebusuku sokumele sivuke sine sizathi sithithibale.
Ukhansila walindawo umnumzana Miklas Ndlovu uthi izehlakalo zokudlongulwa kwabomama ziyadanisa kodwa ukhona osebanjiwe.
Kwathi ngenyanga ezizile eziphelileyo omunye ubhinya wabamba omunye umama emawani laphana. Uyadingwa lo bhinya kabonakali angikwazi lokuthi uhamba njani. So kulomunye lobamba ugogo kuthangethange lapha hayi lo abafana sebembambile. Ngikhuluma ngisenze nje amapholisa asebelayo. Khanya futhi uyahlobana lo gogo lo ngumntwana omne wabo. Umfana omncane sibili.
Umnumzana Arabile Mathe ongumgcini sihlalo enhlanganiso yezakhamizi zeNtephe uthi izidakamizwa lamaphilisi asetshenziswa ngabatsha kulezi nsuku yiwo abafuqa ukuthi badlongule.
Abantu abatsha badlongana bebo bephambili lamaphilisi lakhona lawa athengisayo la ukuthi abe vitikazi labo lichise kakhulu mhlawumbe ncike okwenzakalayo.
Umqondisi wenhlanganiso emele amalungelo abomama lamantombazana e-Human Development Association of Zimbabwe unkosikazi Sethekeli Thabangu uthi bakhathazekile ngokuhlukuluzwa kwabesifazane.
Sithi phansi ngokuhlukunyezwa kwabantu abangomama, no to gender based violence.
Osaphethe isihlalo sesikhulumeli samapholisa ezansi emandebeleni umnumzana Thulani Moyo ubengakaphendula imibuzo esimthumele yona ngalolu daba ngesikhathi sisiye emoyeni. Ukudlongulwa kwabomama laba kuze ngesikhathi kusungulwe umkhankaso izolo wokulwisana lodlame oluqondiswe kubomama lamantombazana o-16 days of activism against gender based violence. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundini eNtephe ngu-Albert Ncube.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Soku isikhathi sohlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana, lilami uzithandekile Mhlanga. Nansi ingxoxo esiliphathele yona lamhlanje.
Ngiyabonga ukwamukeleka nokuphiwa ithuba lokuxoxa ngabomama lohlelo esizenzayo ku-Freedom Alliance. Ngingu-Beauty Ndlovu, u-Deputy National Chairperson we-Freedom Alliance. Ngibuye ngibe lilunga lokugatsha labomama be-Freedom Alliance elithiwa Inkonjane Zesizwe. Kangiqale ngokuchaza ukuthi i-Freedom Alliance iyananzelela kakhulu ukuthi omama abancindezelekile empilweni, kwezomkhonomi, kwezombusazwe, kwezokuhlalisana, njalo bayasilela kakhulu ezikhundleni lendaweni eziningi lapho okuthathwa khona izinqumo. Lezi zindawo sezathathwa kakhulu zaba ngezabobaba. I-Freedom Alliance ihlose ukuguqula konke lokho. Indlela emingayo i-structure sayo ivele ukuveze lokho ngoba phezulu le silabo abaholi bethu abangomama. Silabo Deputy National Leader ababili, u-Miss Prezia Ngulube lo Mrs. Senzeni Mpofu. Sibe lo Treasurer General ongumama uNomathemba Ndebele. Inhloso kuyukuthi omama ababe sezingeni lokwenza izinqumo abaphathe phezulu njengabo baba, ngoba labo belingana labo baba, njalo imibono yabo iqhakathekile kakhulu ekuphatheni yonke nje into ephathelane lelizwe.
Yiziphi inhlelo eliziqhubayo ezokuthuthukisa abesifazana lamantombazana, njalo liyenelisa yini ukufeza injongo yaso?
Langena bekabanzi kunhlelo ezenziwa kuhofisi lami lika Deputy National Chairperson, lapho engisebenza khona labo mama lamantombazana emaphandleni kanye lasemadolobheni, bazibiza ngokuthi zimbokodo. Inhlelo zethu zigoqela ukuphakamisa umntwana oyintombazana lokumkhipha kukho konke okumnyathezelayo. Siqala labo besakhula, sisenzela phela ukuthi bahle bazi, bekhule besazi ukuthi amalungelo abo yiwapi, bakwazi njalo ukuthatha izinqumo ngempilo zabo, njalo bakwazi ukukhokhela kusukela besafunda ezikoleni emfundweni yangaphansi besiya kuyaphezulu kuze kufike lapho abangabamba khona kwezombusazwe. Sibe sesigxila ke nakulabo abangama youth abasakhulayo ontanga, sisuke lapho sithove siye kubo mama asebekhulile ngoba sifuna wonke umama azi amalungelo akhe, njalo asebenzise zonke iziphiwo alazo ukuzithuthukisa yena, imuli yakhe, isiqinti sakhe, isigaba sakhe kanye lelizwe lakhe nje jikelele. Ikakhulu emangweni lo esisebenzela kuwo kwele Mathebele Land lase Midlands, sikhangelele ukuthi masikhula sifinyelele bonke nje omama kundawana zelizwe. Siqala labo bese sebatsha, bese sesesikolweni, silabo abatsha abasafundayo, abanye ngase besemakolishini, abanye abasema university, abanye ngase baqeda izifundo zabo njalo bezisebenzela bengosomabhizinisi. Bonke labo sisebenza labo basuka ke asebesebenza asebekhulile babe yibo abancedisa abasakhulayo.
Liphathisa ingqenguphi owesifazane kumbe abakubandlaleni kuphela ele-Freedom Alliance?
Hayi chika, ungaluthola usizo so long uhlala esigabeni lapho esisebenzela khona. Akumelanga ukuthi ube ngomunye wethu ukuze uthole usizo. Sisebenza labantu wonke abama-background achiyeneyo. Kodwa ma ungowethu uphila lathi, uzohlala usazi kakhulu ngenhlelo esilazo njengoba sixoxisana labantu abangamalunga ethu nsuku zonke. So kulama advantages, kodwa ngingaza ke ngithi thina kusamele ukuthi uphoqeke ube ngomunye wethu ukuthi wena uze uzuze usizo.
Lo ngunkosazana Beauty Ndlovu, umsekeli kamgcinisihlalo webandla le-Freedom Alliance. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni ngalolu uhlelo oluphathelane labesifazane. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Siye kuhlelo liphuma lendaba.
Lingalitshona njani zulukandaba, siyadibana kuhlelo liphuma lendaba, litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje sixoxa lomnumzana Greta Vodloza Smanda, ingcwethi kwezamasiko. Sihlaziya udaba olufanayo. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Baba Gande, sabona ngisho labalaleli bakho, ngithi salibonani.
Ungasitshela ukuthi ngokubona kwakho kuyini okungaba kusenzakala ukuthi sibone abantwana abancane kangaka sekuthiwa bazithwele?
Lichilo leli baba Gande, lesizwe sonke kungumnyama omkhulu lo owembese isizwe. Ngoba phakathi kwesizwe sethu sihlezi kuhle, hayi bekungenzakali lokho. Amalungelo engani abehlonishwa kakhulu, ikakhulu amalungelo amantombazana abehlonishwa kakhulu. Lokhu sokuliyezela imnyama eselehlele isizwe. Okudingakala ukuthi ngesintu sakithi sibili kubonakala ukuthi kuyini okungabe kusenza ukuthi siwelwe namashwa anje. Ngoba kimi ilishwa leli kanye kanye umnyama oyehlela isizwe. Ngoba ungabona abantu abadala sebengasahloni, hayi lokhu kuyazila. Njalo nje sokutshengisa ukuthi abantu sebebanjwe ngumoya ongasalunganga, osudinga ukuthi esizweni ngabe sihlezi kuhle ngesikhathi sakhona. Hayi bekuzanuwa sibi, kubonakala ukuthi kanti kuyini okungene emakhaya, okungena emakhaya.
Zona izigwebo ezifakelwa abantu abadlwengula abantwana abancane kangaka, ubona ngani kumele zikhuphuke yini?
Ye, kuyadingeka kakhulu ukuthi izigwebo zalezi izigwegwe ezikhangelisiswe sibili kakhulu, ubonakala ukuthi khona lo muntu angathola iyiphi indlela ezakwenza ukuthi labo abangabe belengqondo efanayo bangakuphindi futhi. Ngoba lo vele okwenzile yena ngwasa akumelanga ukuthi vele abuye alethwe futhi emphakathini. Kumele ukuthi abe yisifundo, ahambe ngokuphela, bafunde isifundo sokuthi akwenziwa lokho ukuze kube lokuhlaliseka emphakathini. Uhluvele nje ubekwazi ukuthi awuseyikuphenduka futhi kumphakathi, awuseyikuphenduka futhi esigodini lasezigqintini.
Abanye bathi kungaba kuyimithi ebangela ukuthi abantu beselisa benze isihluku esingaka. Uyavumelana yini lakho lokho?
Yebo, ngiyavumelana lakho kakhulu lokho ukulabo bathi khona bona imithi. Ngoba abantu bakithi sebacabanga ukuthi khona ukuphila ukuthi unothile, kanti ke abantu baphila enothile enganothanga. Ngoba yena uNkulunkulu laye futhi wakudala ngendlela yokuthi abantu laba kumele ukuthi baphilisane. Laba abanganothanga balazo laba izinto abenelisa ukuzenza ezingenelisa ukwenziwa yilaba abanothileyo. Pho ke umoya onjalo ukuthi khona wena uhambe uyedinga umuthi wokuthi uzuyebamba umntana wakho, mbone ngani into embi kakhulu, ingumuthi omubi kakhulu lo.
Okwakugcina ungavalelisa abalaleli?
Ngivalelisa abalaleli ngisithi bantu bakithi, isintu sakithi besihlanzekile kakhulu. Bantu bakithi ngabe singabuyela ebuntwini bethu. Isicelo sami esikhulu leso, sihloniphe abantwa bethu, sihloniphe abazukulu bethu, sihloniphe odadewethu, sihloniphe omkethu, sihloniphe nje wonke umuntu esiphila laye. Isicelo sami leso engingasitsho, isho ukuthi abantu bakithi kasibuyeleni kunhlonipho yethu, sibuyeleni silweni lezigangi lezi ezikhona. Abantu bangafihli ukuthi lapha sokulesigangi, ngoba kathesi ngiyakubuzwa, ngiyakubona abantu bayafihla bebona ukuthi lapha sokulokuganga okuthile, babe sebefihla sibe sithi bona bona enxenyela umuntu lo sesizambophisa. Hayi, lo muntu uvele kaphume phakathi nabo umphakathi. Umphakathi asozuyekele lihlupheka ngoba kunengi lana elivelele lakho. Labo esingabantu bahlupheka kunenga balakho okungancedisa labo abathi banothi ngiyabonga balaleli, ngiyabonga futhi lo mhlakazo kwe Studio 7.
Lo ke bekungumnumzana Greta Vodloza Sibanda, ingcweti kwezamasiko. Ebesixoxa naye kuhlelo liphuma lendaba, lithone lendaba. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilale.
Sibonge ke ijahe elidala uChris Gande ngohlelo liphuma lendaba. Iyaqhubeka imidlalo yomncintiswano weFIFA Soccer World Cup kwele Qatar. Emdlalweni wesibaya sika Group D odlalwe namhla ekuseni, eAustralia linqobe eTunisia nge-1-0. Ku Group C iPoland ishaye iSaudi Arabia nge-2-0. Emdlalweni osaqhubeka osusalelwe nje yimizuzu eyisithupha ukuthi ufike komlindi yacina, iFrance ikhokhela iDenmark nge-2-1. Abahlohlele iFrance nguKylian Mbappe. Ngoqale uhlohla, iDenmark yaphendula yahlohlelwa nguChristensen. Wasephendula ke kathesi kumzuzu yembala esanda kwedlula, uKylian Mbappe yaba yi-2-1. Izolo emdlalweni oqhutshwe ntambama, iNgilandi leMelika zibe ngutshikilobhanqa 0-0. Emdlalweni olandelayo ozadlalwa ngehola lesibili khonapha ngesikhathi sakhonapha eMelika, iArgentina iza nqikilana leMexico. Mexico siziphethe ngohlelo abaculi bethu. Lamhlanje silomhlabeleli weRumba uBekthemba Ngwenya ehamba leqembu lakhe leIngwenya Family Brothers, bephethe idlalati labo elitsha.
Okokuqala ngizothanda ukubonga kubaphathi beStudio 7, ngibingelela kubalaleli bonke beStudio 7. Ngokuzalwa ngizalelwe eNkayi esigabeni saseForest, kodwa ngikhulele ePlumtree esigabeni saseMakumbi. Ngikhuliswa yisalukazi engizothanda ukusibonga kakhulu, ngiyazi uyasithanda iStudio 7 unashona. Ngiyazi uyangamanje ulalele, ngisithi inkosi, ngicela ngigcineke na, ngithanda kakhulu. Emculweni ngiqale ngo-2005 lapho engiqale khona ngingaphansi kweqembu leCrash Supersounds laseTsholotsho kwenhlaba. Kuthe ngo-2010 ngabuyalana eGoli. Ngo-2011 ngavulela micembu elithi lona iNgwenya Family Brothers.
Leli lidlalade labo lesine, kanti lilesihloko esithi lingivumeleni. Amanye amadlalade abo abalisa elithi kanti banjani, bakhala kabuhlungu, kanye lelithi abavume. Lapho iqembu leIngwenya Family Brothers elaxhasana khona labafana beMalaba Shining Stars. Abanga
abathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Bengasithola kulezi number ngeza se South Africa siseGoli. Inumber zami zithi zona 073 9400 617. Ngezami lezo sezithi ezomfowethu engisebenza naye ngoba si-2 kule ndima le esibambiseneyo. Igama lakhe nguWeli Mnqabelo Mlalazi. Zithi zona 063 508 3890. Nazo futhi ngeza se South Africa. Kanti nakuFacebook futhi sikhona, ma ungacheck ukuthi Ngwenya Family Brothers uyalithola iqembu lethu. NakuYouTube sikhona ingoma zethu njalo, futhi abafisa ukudownload bangena kuYouTube bakwazi ukudownload bezithole.
Abalandeli-ke ubatshela waphamasi?
Engakusho ukuthi ngizothanda ukubonga kakhulu kubalandeli ngesapoti abasinikeza yona. Ngisithi abaqhubeke njalo beze bengakhathali, nathi sizoqhubeka njalo sibenzela okuhle, sibanikeza amanye amadlalati. Siyabonga kakhulu.
Kamnandi lapho ubekuthemba Ngwenya leqembu lakhe le Ingwenya Family Brothers. Besigqibela uhlelo lwethu. Usupheleleke umdlalo weFrance leDenmark, inqobile iFrance iwinile 2-1. Siziphethe ngebezihamba phambili. Amapolisa athi ucwaningo lweDNA soluveze ukuthi uyise wengane yomntwana leminyaka yokuzalwa engama 8-9 obelethe kunsukwana ezedluleyo laye ngumntwana ongumza wakhe kamabeletha oleminyaka elishumi lantathu 13. Izakhamizi zeGwanda zithi sezihlalela evalweni ngenxa kabhinya osehluphile. Kwanele Mthwakazi,
olivalelisayo ngontungamili inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.